nemawoya tekutambira ine maoko maviri nekutambira imarashika tine kutambira nemawoya tekutambira ine maoko maviri tine kutambira imatitsi
Atikanganwe nemivango uyao, tine kutambira imashika. tema Kutuko, kufungu Kuche na we koko
Tatenda mbozoka
Musha, ungale musha Musha, musha